Vashtaura nevatorwe na upa mzinda wabatora vopa Harvest House nasi, vachamisa vati vamunangagwa, hapana chavati vaita mazuva zana vapinda muhurumende, kunyange hazvo vakavimbisa pavakatora miko, kuti vachavandudza upfumi hwenyika, pamwe nekugadzirisa zvose zvinoita kuti munyika muve neutongi hwejekerere.
Mukanotarisawo upenyu hwavanhu mumaruwa, hapana chashanduka, mari hadzisi kuwanikwa dzichibuda mumabhanga, patinongopinda isu, mari inoerera mudzimba. Vanhu vachivingwa nemari yavo inenge ichibva mumabhanga sezvatakamboita painclusive navatsvangira iri dollar for two. Saka tikuti vamunangagwa vakavhundusira mitengo ikatanga kumhanya ichipopota mumasupermarket nemuzvitoro iri kuita bopote izvezvi. Zvimwe hazvisi kuwanikwa muzvi ndivamunangagwa. Vanhu vachingoti kutonga kwaro kana ikoko hama dzedu dzinoshandawa muhurumende mari yacho haisi kuuya yakangonakira vashoma. Kutonga kwaro gamba kune kwakaoma. Zvokuti hatakuda kuseri kwekutonga kwaro gamba timbonzwa kutongwa kwaro iro gamba here kuti zvinhu zvinganakira here nyika.
Asi vamunangagwa pachavo vakati hurumende yavo yakaedza kukwezva vekunze kuti vazosima mari yavo munyika. Vachiti pane vekunze vakavimbisa kuti vachazosima mari yavo muZimbabwe inosvika mabhiriyoni matatu emadhora. Panyaya yegakava riri mubato ravo rekuti ndiani akafanira kubata chigaro chemutungamiriri webato ravo, vachamisa vati vari kuedzana pose pavanogona napo kuti pave nekuwirirana pakati pavo naMuzvare Tokozani Kupe.
Kunakidzwa nemakuwa isu hatifuguri hapwa zvomumba ndezvomumba. Chakafukidza dzimba matenga. Asi mofana kuzivawo chakafukidza utungamiriri misangano. Ndosaka tine musangano watinawo tivake pati yedu zvakanaka igotapira kunyika. Nokuti inotapira pati takasirwa mutakunanzwa navatsvangira toda kudirirwa uchi uhu. Munhu wese anzwe uchi kusanganisira imi munakirwe naye nyika iyi kuti zvinhu zvinake. Kuna iwe ZANU-PF nokuti uchi hausarudzi unongoshanyira miromo yevese. Adonerwa neuchi pandebvu unongonanzwirazve.
Zvichakadai, Muzvare Kupe havana kupinda musangano westanding committee yebato iri, uyo waitirwa paHarvest House, uyo wapindwa vonava Elias Mudzuri nava Douglas Muonzora. Vanoveve vamwe vari kuti vachamisa havana kugadzwa pachitevedzerwa bumbiro remutemo rebato kuti vafanobata chigaro chemutungamiriri webato ravo zvichitevera kushayika kwakaita vaMorgan Tsvangirai. Hatina kukwanisa kutaura naMuzvare Kupe kuti tinzwe kuti sei vasina kuuya kumusangano uyu uye kuti vachapindawo here mumusangano wekomiti yepamusorosoro yebato iri yeNational Council uyo wakatarisirwa kuitwa mangwana. Asi mumwe wevasiri kutsigira kugadzwa kwavachamisa uye vari murongi wemisangano muMD CT vaAbednego Bebe vaudza Studio 7 parunhare vari kuBaitbridge kuti vatsanangurira vachamisa zvikonzero zvavo zvaita kuti vasauye kumusangano wanhasi, kunyange hazvo varamba kutaura zvikonzero izvi pamwe nematanho avachatora kugadzirisa kusawirirana kuri mubato ravo panyaya dzeutungamiriri hwebato. Vachamisa vati pane imwe kambani yekuIsrael yavari kufungidzira kuti iri kushandiswa nehurumende yavamunangagwa kuti izobirira musarudzo dzegore rino. MDCT inoti yakabirirwa zvemhando yepamusorosoro musarudzo dza2013 idzo dzakawinwa neZANU-PF pachishandiswa kambani yekuIsrael zvakare inonzi Nikuv, kunyange hazvo ZANU-PF ichiti sarudzo idzi dzakaitwa zviri pachena.
Zeki, tinotoziva mabatiro ayo. Tinoziva kuti kazhinji ukatsvodana nembavha verenga mazino, ukanga wakwasisana nembavha verenga zvigunwe. Chitsotsi chakamboitwa munyika muno chinoita kuti tigare takasunura maziso pakubata kwedu kunyanya-nyanya nezeki kuti isabira masarudzo. Ndosaka takaisa boka riri kuvheneka nokuongorora nemabinocular kuti paruda kubiwa ndepapi. Tinotova nekambani yatiri kutreka inonzi Pedstock yokuIsrael iri kupuhwa dzimwe mari dzatiri kuda kuona kuti dziri kubva kupi uye iri kupiwirwa mari panyaya dzipi. Nokuti chikuru ndechekuti muhurumende macho ndo matinowana uchapupu hwatinahwo. Tiroda kuzama kutoonana nevakuru vehurumende. Takatuma vakuru vedu vemusangano Secretary General na Secretary for Elections kunoona kuti zeki itauriwe zvinhu zvatiri kugunun'una nazvo. Isi tiri kuti vanhu mumaruwa havafaniri kuvhundusirwa nenyaya yemavoting slips vachitorerwa maserial number avo. Hazvisi pamutemo, hazvisi pabumbiro renyika. Izvozvo tiri kuti zvinofanira kugara.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda nesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesani Ntungagwa vaudza Studio 7 kuti MDCT inofanira kutora matanho akasimba iye zvino kuti sarudzo dzegore rino dziitwe zviri pachena.
Akasike kutanga sikuona kwangu pari zvino kana vaine chichemo chakadai ngavatotanga kutotaura neSADC pachine nguva. Kana zvichida SADC ine organ yatinoziya inonzi Politics of Defense. SADC iwo ine maorgan atinoziya anotarisawo nyaya dzakadai. Ivo kana vari opposition party yemuZimbabwe andione chinomisa kuti nyaya ive yeSADC pamwedzi munguva yopesera yeAfrican Union. Nokuti pari zvino hurumende iri kutoti African Union neSADC matauriro avo hurumende iri kutoti vakahwina kare ndikangoti zanu PF saka tikuziva kuti zvari kuzvitarira pakutemba kana kuti pakuziva kuti pane zviri kuitika.
Vachamisa vativo vari kuedza kutaurirana nevaimbo vamutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru avo vari kutungamirira bato renational people's party kuti vapinde musarudzo dzegore rino vakabatana.
Izvo inhaurirano zvokuti tizame kuvandudza chitima cherusununguko chitima cheshanduko chinofanira kuva nemunhu wese. Tine masiti okuti haaperi kuzadzwa icheche yepasi pemuti haizari inongoda kuti munhu wese auye chako munhu kuuya onezvaonazvo nokuti pakuvhima apa haungauye kuzovhima usina bhoki iwe kuti ndoda kutora chidya. Toda kuti munhu wese anovhima asanganewo nechaakabata pauvhimi hwaanahwo. Hurudza inokohwawo pakuru, hombaromewo inowanawo zvikuru pakuvhima kwedu nokuti imhuka yenyika inoda kubatwa kuti munhu wese awane chauviri. Umwe wobata nhango, umwe wobata nhindi, tese toenda mberi nenyika yedu kuZimbabwe itsva.
Pari zvino mubatanidzwa weMDC Alliance une mapato manomwe anoti achaita chirwirangwe kuti agokunda ZANU PF musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.